Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 26, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wechipiri mbudzi 5. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti rwendo runo yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa 5 mbudzi. Mapato makuru maviri eDemocratic Party neRepublican Party ave kuita chipata-pata kupendera urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo iyi. Vari kukwikwidzana zvine mutsindo ndevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika pari zvino amai Kamala Harris. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hapana kujeka kuti ari kufarirwa nevanhu kukunda mumwe ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheDevry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sokuti ndichitarisa amai Kamala Harris nevari kuvabetsera vanosanganisira vamwe vanozikamwa chaizvo vomumaRepublican Party vakaita sana amai Liz Cheney, mwana weformer vice president weAmerica kuna vaBush, vaCheney, vaDick Cheney. Uri kufamba kana kuti wakatombofamba naamai Harris achikambena kukambenera kuti aiwa musavhotera munhu wokupati kwangu vaTrump, voterai amai Kamala Harris nokuti vaTrump vakati vakati. Zvinobva zvaratidza sokuti zvichandorerekera kuna amai Harris nokuti handisati ndavona muDemocrat unenge achibatsira vaTrump, kana kuti zvekare handisati ndavona vamwe vakuru vakuru vomupati yamaRepublican vakaita samafomer president vari kubatsira vaTrump kukambena.
Izvozvo zvamuri kutsanangura izvo zvodzidzisa veruzhinji kuti kudini takatarisana nesarudzo iyi.
Ndinoona sokuti ni amai Harris vanenge vachandokunda mberi kunoendawo kuno kuti vane zvibwe zvitedza zviri kuvabatsira, tinoti maheavy hitters ayaya ari kuma pato ose ari kukutsirana kuti vaTrump vasadzokerazve pautongi hweAmerica.
Tinonzwawo kuti mari dzakaunganidzwa nevari kukwikwidzana dzekushandisa musarudzo iyi hadzina kunyanyosiyana. Zvinovasiya vakamira papi mukutsvaka rutsigiro?
Hongu kumaruku pamwe dzingangenge dzichingova dzakada kunofanana kuti vadi vazvishambadze pamaTV apa, asi vari kuzamawo vaTrump vachitaura zvavanoda kuita nokuti vaTrump ka vanenge vanokusimba kokuziva kuziva kuma bizimusi kuti munhu unodei vobva votaura zvinoda vanhu izvozvo vamwe vanhu vanoda kuti vanhu vasina mapepa muAmerica ngavakandwe kunze ndio zvavanenge vachitaura izvozvo chero zvavo vachizoshayiwa simba mberi kunoenda uko asi vanohungwaro nouchenjeri nedzidzo dzokuma bizimusi uku kwavaimbova kuziva kuti munhu chaiye chaiye chii chaanoda mapromisi aanoda ndehapi anhasi nyange zvisingandoiti kumberi uko ndisingati zvangu vanenge vachinyepa asika ndidzo politics ndokwandoona kusimba kwavo kuti vangangondohwinira ikoko semunhu unonatsokuziva kudhonza vanhu kuti vaite zvavanenge vachida zvichibvira noruzivo rwavo rwokubhizinesi uko
shoko rimwe chete ramunosiyirawo vateereri pamusoro pesarudzo tichipendera
chihombe ndechekuti tomirira musi wacho vanovhota vanhu voenda vondovhota zvakanaka zvinopa chidzidziso kunyika dzapasi rose kunyanya Zimbabwe kuti hapafaniri kunge pachirovanwa kutukana iwo achingova maelection achazodzokazve makore ari kutevera
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio. Pagore, we National People's Conference wapera nasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Musangano uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti Industrialize and Modernize Towards the Attainment of Vision 2030. Musangano uyu wakatanga nekusangana kwePolitbureau muHarare nechipiri uchizoteverwa neCentral Committee nechitatu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvisungo zvabuda mumusangano uyu sezvo vatori vedu venhau vakanyimwa mvumo yekukavha musangano uyu. Inoti yakavandudza chirongwa chepfumbudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa senzira yekuti nyika iwane chikafu chakakwana. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Murongwa hutsva hwekuvandudza chirongwa ichi, hurumende inoti munhu anofanirwa kutanga achera makomba ose kuitira kuti apiwe mbeu yekudyara, fotereza yekukudza neyekuberekesa pamwe nemushonga wekuuraya muchenje newekuuraya makonye erudzi rweamiwem. Vachitaura svondo rino pakuparurwa kwekupiwa zvikwanisiro kuvarimi vekuchegutu, mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Evelini Ndoro vakati mbeu, fotereza nemushonga zvinopiwa chete varimi vakachera makomba nekuisa uswa pakati pemaraini emakomba kuchengetedza unyoro kana mvura ikaita shoma.
Ita makomba maplots matatu ndiye achatanga kuwana mainputs. Handiti emaplots ake matatu wachera maplots ako matatu ane mastandards atinotarisira kuti zvinangwa zvedu kana kuti maobjectives edu epfumbudza aite sei abudirire.
Amai Ndoro vakati pamusoro pendima nhatu dzechibage dzinenge dzine makomba ekudyara chiuru nemazana mana ane makumi mashanu nemaviri kana kuti 1452 pandima imwe chete izo vaiwana makore apfuura gore rino varimi vari kupiwawo mbeu dzenzungu, binzi, masunflower nesoya beans kuti vadyare pandima yechina.
Tinokurudzira kuti tiite maplots matatu echibage, kwaita one plot yemalegumes anova macrops akaita senzungu, binzi, handiti kwaita plot one imwe yemaoilseeds zvirimwa zvinotipa chi mafuta handiti ana sunflower ana soya beans.
Mumwe akapiwa mbeu yechibage inosvika makirogiramu gumi nefotereza yekukudza mbeu inoita makirogiramu makumi mashanu neyekuberekesa makirogiramu makumi mashanu zvakare amai Rosemary Makaranga vanorima vari panzvimbo yerailway 28 kuchegutu vanoti vakatochera makomba kare.
Taidiwa kuchera makomba zvisamu zvedu zvitatu zvemakomba teka uswa kumuka pakati pemaraini yedu zvakanaka kuti agozo tichengetera unyoro wekuti kana mvura ikanaya shoma unyoro unochengetedzika.
Asi amai makaranga vachipoteredza yavari kupiwa ishoma uye vanowandirwa nesora kana mvura yanaya nekudaro vanotarisira kupiwa mushonga wekuuraya sora.
Taidawo kubatsirwa nemishonga yekusipureya sora. Tiri kuzokurirwa nesora kuti tisasvike pagoro redu rakanaka uyezve edaisaya vari kutipa ishoma.
Mumwe murimi ari kutarisira kupiwa mbeu nefotereza ndianai Chipo Mangurenje vanorima vari paHope Village kuchegutu kwakare. Amai Mangurenje vanoti vakachera makomba avo nekuisa uswa izvo zvinokurudzirwa nana Mudhumeni.
Pago ipapo tinotofana kutiona tani pabloku rega rega rinenge rine makomba 1452 tofana kuona tani chibatu kana wamanaja chaizvozvo izvozvo unenge uzwa nekuvimbiswa.
Mumwe murimi vaDavid Maxson vanoti zano rehurumende rekupa varimi mbeu vanenge vachera makomba rakanaka sezvo zvichiita kuti vasatengese mbeu nefotereza zvavanenge vapiwa.
Saka wakatanga wachera wogomba wanaro rokuisa mbeu havana paunopiwa nokukwazi kutengesa mbeu.
Panyaya yembeu dzechibage mukuru wekambani nouchika mhando dzembeu yechibage yeAgriFeeds vaSocial Shava vanokurudzira varimi kudyara mhando dzembeu mbiri kana nhatu kuitira kuti mvura ikaita shoma vanokohwa uye mvura ikawanda vokohwa zvakanyanya.
Varimi tokurudzira kuti musangodyara mbeu hwani ingadyara mbeu dzokona kusvika 3 pamunda penyu kuitira kuti kakaya drought unenge uri safe.
Mukuru wesangano rinomirira varimi rezimbabwe Pharmacy Union vapo Zakaria vanoti kuti varimi vatange vachera makomba kuti vapiwe mbeu idano rakanaka asi vana Mudhumeni vanofanirwa kuona kuti vanhu vadyara zvirimwa zvacho here nekuti vamwe vavo vanogona kutengesa sezvavaingoita makore apfuura. Chirongwa chepfumvudza gore rino chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti goguru pandimadiki. Zimbabwe yakatarisana nenzara zvichitevera kushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakazviringa gore rino. Sangano reWorld Food Program roti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika kusvika panguva yekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMavinus Muhlanganyauye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga. Na amai Wendy Madzura. Amai Wendy Madzura murimisi mukuru wekambani yembeu yeSidco Zimbabwe. Tinokuchingamidzai mai Madzura paStudio 7. Tiri kunzwa kuti mune zvirongwa zvakawanda zvamuri kuita nemadzimai munyaya dzekurima, asi nhasi ndakukokai kuti tinzwe kuti nepane mwaka paiko zvino nyaya dzinoda kutarisiswa ndedzipi dzingadzidzwa nevamwe varimi zvikuru madzimai. Tinonzwa kuti musha mukadzi ndivo vakabata minda mizhinji kumamisha uku.
Zuva ranhasi tinoda kuti titaurewo zvakare nenyaya yekukosha kwemabhajeti kana kuti kurongeka panyaya dzekurima. If you fail to plan, you plan to fail, vanodaro pasumo yechirungu. Saka zvakakosha kuti tikakundikana kuronga tinenge tironga kukundikana. Hino munyaya dzekurima idzi tinokurudzira kuti ngatirongei zvinhu zvedu nenguva tichitarisawo kuti tenga uye tinozviwanepi nemutengo wakanaka kuitira kuti tikwidze inonzi profit margin kana kuti tirime zvemhando yebusiness.
Ndezvipi zvinofanira kutariswa nemurimi pakusarudza mbeu yekudyara?
Mukacherechedza munogona kuona kuti imi sarudzo yechirimwa, sarudzo yembeu yekudyara mumunda inofanira kunge yakatungamirirwa nekuti murimi akateyei. Tikacherechedza chibage chine mhando dzakasiyana siyana dzinogona kusarudzwa zvichienderana nekuti chekutanga oda kutengesepi, musika wacho unodei, zvichechipiri uri kuteya kutengesa sechinyi, igreen millets here, isilage here, chikafu chemombe kana kuti chezvipfuyo, kana kuti uri kurima kuti uwane sadza yatingati grain. Saka tinokurudzira kuti isusu muzi tizive kuti makarima makatei kuitira kuti muve munotarudza mbeu zvinenge zvichitungamirwa naizvozvo.
Hakuna kwatakambosi kunzi gezai maoko tidye muriwo, kunonzi gezai tidye sadza. Ngatisimbirirei pachibage nhasi, ndopane dumbo apa, tibatsanurirei mbeu idzi.
Kumhando dzembeu dzamunogona kusarudza kune tsuro inova iyo inokasika zvakanyanya pamusika kuibva kudarika dzimwe dzose, zvichisiyana nekuti nharaunda inodziya kana kutonhorera zvakadini. Tochibva pashuro toenda pashoko. Shoko tinowanikwa ichiwanikwa ichibva iyo mukati mazuva ari pakati 117 kusvika ma125 days. Iyi imbeu yatinokurudzira yakambopuwa dingindira rokuti kwai mukadzi usainde nekuda kwokuti munguva pfupi pfupi inenge yatoibva. Zvadonaka pamusha hapaiti zhara. Shoko iriko inowanikwa ichinzi 419 kana kuti 437. Kwaane shokota inova inobatsiridza zvakare vana mukanya kuti aiwa gohwo riripo rinobuda zvakare ipapo. Tochibva ipapo tochienda isusu kumbizi ana manjenjenje ganda revasikana uko tinowanikwa tichiwanikwa tine 555 iyo yanetsa zvakanyanya pamusika nekuti kwose inokwana. Ingava green millies, ingava mbeu yekuti mudasadza, marima makateya silage kuti muite multiple cropping, kwose inowanikwa ichikwana 555 iyoyi. Tochienda isusu kushumba gohwo rinodzova. Imiwoye imi uko tine mbeu dzakasiyana siyana asi iyi mbeu inenge ichikurudzirwa kune vana madiridziro kana kuti vanorimira kunharaunda dzinowana mvura yakawanda. Tinowanikwa kuti tine 659, tine 661, tine 657. Mbeu dzose idzi dzinoita zvakanaka dzichipa shanga chena. Tochiti zvakare tine 608 inova iyo shumba tsvuku inopa shanga dzeyellow yakanaka zvakare kusilage yakanaka kuita green millies kwose inokwana. Tochibva tochienda kuzhou gohwo rinokura kudarika rimwe rose muzimbabwe muafrica mose. Hakuna mbeu inopindirana nenzou pagohwo. Tine 719, tine 727 mbeu yekuti mukarima kunyange kunzvimbo dziya dzinonaya kana kuti mukakasira kuidyara kuregion 1 region 2 munowanikwa muchiwana gohwo renyu repamusoro. Tenge tichikurudzira kuti muwanikwe muchiigamuchira muchiidyara. Yakapuwa chipo cheinonzi drought tolerance reoti inoshingirira zvakanyanya muzuva. Ndapota hakuna mbeu inoikwa iyi haibakwi nedrought kana zuva rishingira ita kwenguva yakareba mbeu inobakwa nedrought asi unoda mbeu inoshingirira kumazuva akawanda. Ndapota iro drought tolerance hakuna mbeu inoinonzi drought resistant.
Saka kunana region 4 region 5 uko vorimei manje
kune vari ku region 4 region 5 dai waro majigara mbeu dzitanga diki tine sila inova iyo mapfunde machena tine SCC smile anova mapfunde matsvuku zvakare ne SCC XH102 inova iyo mapfunde matsvuku matsva ane gohwo rinodarika 5 tons kusvika kuma 7 tons pa hekta imwe chete. Mapfunde matsvuku anenge achanyanya kurimwa akateya kubika doro saka zvakakosha kutanga wawana musika wacho. Asi chazvanakira vana GMB sezvivotenga dzose mhando dzemapfunde vanotenga matsvuku machena nemutengo wakanaka saka munokwanisa kudyara mapfunde zvinokurudzirwa zvakanyanya.
Mudzimai ari pamusha ochibatanidza mbeu idzi sei kuti zvivewo nepundutso
kuti akwanise kurima mbesa dzemuriwo dzakasiyana siyana mumunda nekuda kwokuti tinoda kuti pave nefood security hongu asi panofanira kuitawo zvakare health security. Saka gore rino nemwaka watakatarisana nawo murimi wose anofanirwa kuwana ane arima vechidoko vanobva vati rima something.
Shoko renyu rekuonekana nemurimi nhasi roti kudini?
Mwaka wanhuwira musatenge mbeu pose pose. Musatenga mbeu pasi pemuti imwe inenge yakangopendwa yangotorwa mudura. Ndapota tengai kune zvitoro zvinozivikanwa kuti zvinotengesa mbeu chaiyo chaiyo nekuti mari yakakosha ngaishande painofanira kuitira kuti muwane pundutso nekuti kurima ibhizimusi sidiko uriwo musha wegohoguru.
Tinokutendai mai Madzura nekuva nesu pachirongwa chanhasi. Vateereri tinokutendai nemiwo tokushuvirai zvakanaka mumwaka uno. Ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamucha ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura navaAdhonia Muzezewa vanove vasingaone vachiita zvemimhanzi vachitaura nesu vari parunhare kuzvishavane asi vachibva kumberengwa. Avo vari kuti vari kuitawo dambudziko rekuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro zvokushandisa pamwe nekuti mimhanzi yavo inge ichitsikiswa. Ndokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMuzezewa.
Oh,
Vamuzeziwa, tinozwa kuti imi muri Gwenyambira kana kuti muri mune zvemimhanzi. Mungatiudza pamusoro pebasa ramunoita.
Chokwadi ndiri Gwenyambira ndiri mune zvemimhanzi. Tinoita mimhanzi yakasiyana siyana ichitendero zverudo, kungura, zvose izvozvo zvinokwanisa kunge ndichiita mitambo yakasiyana siyana iyoyo. Adonia Muzezewa ndakaberekwa mugore ra1990 musi wa25 September ndikaenda kuchikoro kuno kumberengwa kunonzi kushumba shava primary ndikazoita dambudziko ramaziso ndava nemakore 9 ndichibva ipapo mugore ra2000 ndabva ndaenda kumusume kunodzidzira bureu sezvananga ndisingachaoni ndikadzidza kusvika pafom 4 panguva yandanga ndiri kuchikoro ndaita zvemusic inenge kuri Gambira kungoimba maakapela saizvozvo ndichifamba uko ndichiita zvechikoro uko ndichiitawo zvemumusic ndichifamba kusvika ndanopedza hangu chikoro changu asi handina kumira kudii rezvemimhanzi nekuti ndanga ndine shungu dzekuti ainda kutiisa mimhanzi yangu yaendewo munyika yaenzi kuona vanhu semunhu asingaoni kunda ndaigona kuzowana kurarama nekuraramisa semunhu ava nemhuri saka shungu dzangu dziri pakungoti music yangu dai yagona kundikona vanhu dai maprodusa agona kundibatsirawo nekundirekodha kukumbira uku kuti chipo changu chiendeyo kumberiwo ndikasikamawo ndigona kuzorarama zvakanaka mangwana sezvinoita vanhu.
Saka chii chiri kutadzisa kuti munge muchiwana vanhu kutamutikise mhanzi yenyu?
Chekutanga inhau yemari, mari yekuti upinde mustudio munhu unenge uchitsvaga uchishayiwa saka semunhu asingaoni muno muzimbabwe tinorarama tichiita zvekukumbira vamwe tichipinda mumabhazi vamwe tondeyaona mashopu vamwe vanogarawo pasi vachiridza vamwe topindawo muzvikoro tichiridzawo mbira seni ndo zvimwe zvandinowanza kuita kupinda muzvikoro tichinoridzawo mbira unoonawo tusen unoonawo kudai chisipo maboarding schools vakumbopinda unoonawo chisipo kuda chekugezera nechikuwacha upenyu huchitovandudzika asi mari yekuzotopinda mustudio inobva yazorema kubuda saka ndopanozongosira tsoro yangu ipapo kuti ndiwane mari yekupinda mustudio uyezve pane zvandakambodzidzisa izvi mukana kuti zvinge panana YouTube papa paindaneti zvinenge zvichida mari zvose izvozvo kuti unge uchizviita saka Adonia Muzezewa challenge yanaya ndeye kuti asi kuwana mari nekuti munhu akatongozvigarira kumusha ndongotsika music yangu yonzi music yako yekosoenda pafoni zvotopera zvakadaro.
Saka tingati here zvine chekuitawo nezvamuri zvekuti muri munhu asingaoni?
Munhu asingaoni chokwadi ndechekuti chinongodiwa ruoko kana ukakwanisa kuwana ruoko hunogona kukusundudzisa kuti ubve pachikamu chaunenge uri uchiinda pane chimwe chikamu ndoona sekuti ndo zvindagona kubatsira nekuti kazhinji kacho munhu asingaona wagara unoda yatingati help pachirungu kutabve papoint a achinda papoint b saka izvozvo izvi zvinenge zvichingoda mutsundidziri zvite zvakanaka.
Saka rubatsiro rwei rwamuri kutsvaga kune vakateerera pane nongura?
Chokwadi ndechekuti Adonia Muzezewa haana zvikwanisiro zvekuita mbira yandiri kutishandisa ndakaisiwawo neshamwari yangu anobva kumasvingo uko yakangondana wakandipawo chipo inyunganyunga mbira kureva kuti kandikanzi Adonia uri kuda kutizoita show ndida kufanira kuchitsvaka kuti ndohaya mainstrument akakwana kuti ndichinoridza apa pakuhaya pacho unenge usina mari yekuti ndochihaya saka ritori dambudziko guru iroro kuna Adonia haana chikuriza.
Ko vandau kubatai vanokubatai papi? Vamuzeziwa,
namba yangu yeWhatsApp inobatika +26371521676.
Dzokororai
+26371521676 ndo kwandinobatika paWhatsApp.
Manga makateerera kuna vaAdonia Muzezewa vanoye vasingaone vachiita zvemumhanzi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Mundau dzemitambo, muimbi wekuJamaica Burning Spear akafadza vanhu vakawanda vakaenda kunonzwa achiridza munhandare yeGlamis Arena muHarare svondo rapera. Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Muimbi wemusambo werege Benning Spear uyo akaberekwa kuJamaica achinzi Winston Rodney makore makumi manomwe nemapfumba mweadarika akafadza vanhu vemuZimbabwe nemumhanzi wake. Vanhu vanopfuura zviuru zvinomwe vakazadza Glamis Arena vachida kunzwa muimbi uyu. Benning Spear ari kufamba achimba munyika shoma dzemuAfrica pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour munyika dzakaita seKenya, South Africa uye Zimbabwe. Muimbi uyu anoti ari kufara kuti ari muAfrica uye kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzaari kuridza pasi pechirongwa ichi.
Zvinofadza kuuya kuAfrica uye chino chinofadza ndechekuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri pasi pechirongwa cheOne People Africa Tour.
Anosimudzira zvemitambo aishanda nechikwata chaBenning Spear muZimbabwe vaTerence Maphorisana vanoti vari kufara kuti showa yavo yakafarirwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Mumwe muimbi wemusambo werege Tinashe Munengami uyo anozikanwa nerekuti Selo Culture uyo aivewo pachikwata chevaimbi vaibatsirana nemuimbi wekuJamaica uyu anoti ari kufara zvikuru nemukana waakapiwa akati akanzwa kusimudzirwa.
I want to kunzwa kufara to be part of the lineup show ya Elder Benning Spear. It simply shows kuti reggae music it's a universal language. You can see even the attendance.
Mumwewo mudzimai anofarira nziyo dzaBenning Spear anogara muHarare, Lorraine Musenkezi, anoti ari kufara zvikuru kuti ukama hwemarasta munyika uri kuramba uchisimbawo kuburikidza nemimhanzi yeshasha dzakaita semuimbi uyu.
As a rasta sister, patakanzwa kuti Spear kuuya, we were like so excited, taitofara, tikatotishi. Our African teacher ari kuuya zvekudaro.
Vanongura nezvemitambo vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe kunoratidza kutyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neJamaica. Vakati ngaivewo kurudziro yekuti Zimbabwe ionewo kuti vaimbi vayo vawanawo mikana yekubudawo vachienda kunyika dzakaita seJamaica.
Tichaonawo kukosha kwekuramba chisimudzira vaimbi vedu vapote vachiendawo kune dzimwe nyika nekuti vagone kuzivikanwa kunyika dzakawanda. Kuuya kwaBenning Spear muZimbabwe chitiko chinofadza chaizvo. Tichitarisa kuti pa1980 paindependence pakauya Bob Marley, mumwe muimbi mukuru wekuJamaica. Saka Jamaica neZimbabwe nyika dzinobidzana zvakanyanya.
Mushanti mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti zvinofadza zvikuru kuti kuuya kwaBenning Spear munyika hakusimbaradzi ukama neJamaica chete asi kuti kunobatanidzawo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica sezvo nziyo dzake dzichisimudzira kusununguka kwevanhu vatema.
Hongu kunotipa ukama wakanaka neJamaica asi zvakare kunonyanya kutipa ukama wakanaka muAfrica yese nekuti Benning Spear nziyo dzake mukadzicherechedza dzinotaura pamusoro pekukwidzikidzidza zvinoitwa nevanhu vatema vangave vari muno muZimbabwe vangave vari muAfrica kana vari kudiaspora.
Benning Spear anoridza musambo weRoots Reggae unodonongodza magariro evanhu vemuAfrica, kusununguka kwevatema uye unowanzorombidza mwari wechitendero cheChirastafarianism anoshedzwa kuti ja. Benning Spear akaberekwa muSwakurume 1, 1945 kuSt Anne's Bay kuJamaica uye anonzi aive shamwari yepedyo yaBob Marley uyo akava muimbi wekuJamaica akauya kuzoimba muZimbabwe muna 1980. Mushure maBob Marley kwakauya Jimmy Cliff muna 1983 uyo akafadza vanhu nedzimbo dzake dzinoti Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, The Harder They Come, Struggling Men nedzimwe. Vamwe vaimbi vekuJamaica vakashanyira Zimbabwe vanosanganisira Sizzla Kalonch muna 2010, Luciano muna 2015, Chris Martin muna 2016 nevamwewo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kwasara mazuva 10 kuti sarudzo yemutungamiri weAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Musangano weZANU PF wepagore wapera nhasi kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo. Hurumende inoti yakavandudza chirongwa chepfumvudza chekupa vagari vekumaruwa vanoshaya zvikwanisiro zvekurimisa. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wala mngela nginjabulo, emsakazweni we Studio 7, ngomgqibelo mhlaka 26 Mfumfu 2024 ngokhefusitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Le Congress ngomnyaka ka 2027 abantu bezale phephe bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani. Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele, bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo.
Badlala ingqondo kubandla zanupf woza ngena esikhundleni sikamongameli emazweni mnakagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka-2028.
Silahlekele esigabeni sedibulashaba komlandeni ngoba nguye obese esikhokhela ezintweni zonke ezikudibulashaba komlandeni.
Bathi thibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badlana ingqondo kubandla lezanupf woza ngena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa ingasuka embusweni ngomnyaka ka-2028. Kulaba afuna ukuba uMnangagwa ahlale embusweni, labanye abathi kumele asuke esikhundleni isikhathi sakhe esilawulwa isisekelo sombuso singafika. UMnangagwa usekhulume kathathu ngodaba lolu esithi usefuna ukuyaphumula. Kodwa kulabanye abakubandlaleli abathi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamsaga okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo.
Lokho kuyadithemayinwa ngabantu. I-Congress izafika, sile Congress ngomnyaka ka-2027 abantu bezale phephe bazakhuluma ukubana bamfunayo ngubani. Akukho kimi ukuthi mina ngibakhulumele, bengathi bafuna ubaba umnankagwa yibo, bengathi befuna omunye yibo. Kodwa njalo nje ubaba umnankagwa yena engathi hatshi mina isikhathi sami sengisebenzile sengisevile angisafuni nguye, akula muntu onganjani ongamforce.
Kodwa kwamanje ukhona yini nombono engazange ngangena khona?
Embabona abaningi kakhulu, sibaningi kakhulu kuzana uPF, thousands bakhona abangangena. Kodwa okuchakathekile ukuthi ubone ukuthi umuntu lo uzagwanisa yini ukuthi efuqe ilizwe lephambili njengo okwakwenza ubaba uMnankagwa. Umuntu lo le vision yini efanana le vision esetshintshe ilizwe kangaka ekababa uMnankagwa. Abakhontenders bakhona sibele bafunayo bayabe bebaningi, kodwa okusalayo abantu bezizana iPF babazabona ama-CV lama-manifesto ama-individuals ukuthi lo ufanele na kumbe kafanelanga from cell level.
Ye, abantu bathi i-vision bani naleyo ilizwe lidosa nzima kangaka? Kambe ukhona umuntu ongakopha into enje?
Abantu ikuthi okuhlupha ukuthi okuqala abantu ababali ukuthi bezwisise. Ungahlala phansi ubambe i-document lena lokuthi vision 2030, yikho lapho oyabona khona ubungqungquthela obuvela eZimbabwe. Uyabona ubunandi obe program leyani. Ayithi ukuthi ngoba uMnankagwa yedwa wena lawe khona ngapho eAmerica lami nginje kumele sicontribute ku vision 2030. Okwesivili le vision esiyichoyo leyi, lo othi into ziba nzima, lo muntu akavuli amehlo ukuthi ebone okuhle okwenzakala elizweni. Amantu kumele bevume bebone ukubana ilizwe nxa kade selilibi alisoze litate amalanga ukuthi lilunge, liyathatha isikhatshana ukubana lilunge. Yikho umongameli wathi 2030 ngoba wayekwazi ukuthi ngo-2024 liyabe lingakalungi, but sebe sisiya khona ukuthi lilunge. So kathesi esingathi ngesingisi ngama-economic indicators ayatshengisela ukubana ilizwe liba mnandi. Lalaba ababonayo be-UN nabe International Monetary Fund laba batshengisela ukuthi hayi i-economy iyasukuma. So lo ozahlale ethi hayi akuna okwenzakalayo, athi lowo muntu sithi akavula amehlo ebona ubuhle obenzakala lapha elizweni, maybe kahlale eZimbabwe.
Umnumzana Gudamsaka ukuhlanganiswa i-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla le-ZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukudlephana soze kuphele kuZANU-PF, into yabo into ebudene nje ukuhlala kudletshwana. Ikuthi nje into yeZANU-PF ihlala ingaqondanga. Omunye uzobhowa kwakutsho ukubana ZANU-PF sinjonjo. Wayesazi ubani ukhuluma ngani. Njengobana kunje i-confusion nale, uMnangagwa usezikhulumele yena yedwa wathi hayi yena is a constitutionalist, isikhathi sakhe singafika uzasuka chiye lomunye. Ngivumelana le culture naleyo and ngilesifiso sokubana ilandele i-culture ukubana isikhathi singafika uyasuka lawe off the stage. Ngoba amaNdebele abakha isizwe esesabekayo bathi sina kudedelwana. Ngingazi ukubana uzayichiya yini i-culture njalo. Angayichiya i-culture njalo uMnangagwa yokubana abantu bazi ubana kusina kudedelwana. Uzakhunjulwa iminyaka leminyaka ngokwenza khonoko. Kodwa ke baplanta i-culture ye-violence kela kudala, ikubona namanje sekuthrethena nayo yonke indawo. Engethemba ukubana asonto ezaba serious siluze le
kodwa ukukona inombonayo ongabambi intambo ongathatha intambo uMnangagwa ngathi hayi namhlanje sengijika bafoyi ukona yini
njengoba umsanga ayijilo ukubana iZANU-PF lama members amaningi angeke siyithathele lokho banengi esibaziyo abanye sixoxa labo esikwaziyo ukubana bakhephepo kodwa ke ngeculture yeZANU ngiyazi ukubana sizakhethelwa isidlova eza esizathatha umbuso okodlame njengoMnangagwa kumbe sizakhethwa ngodlame. Leyo we are rest assured ukuthi bonke abantu abalungileyo abakuzakana abanjengomsaka kabasoze basondezwe eduze kombuso, sizalethela isidlova.
UMnumzana Fortune Mlalazi ulandela izombusazwe ezimele besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezimaphandleni, ukukhothama kwenduna uMarobi sokuthiye izakhamizi zedile bashaba zimadolo nzima. Izihlobo labaphansi kwesigaba senduna etshonileyo bathi kumele luhlolisiswe kabanzi kudaba lolu. Kubika u-Albert Ncube.
Bekulo ufuthelana edale ebelihlezi emzini wakumarupi ngolwesithathu eleziphathamandla zikarhulumente lemuli yakumarupi kuxoxisana lomgcinisihlalo weGwanda Rural District Council uMnumzana Mphathiswa Ncube wayedeswa mlando wokuqoqa kwelatshwa kwenduna yeRare engavumelananga nemuli. Ngalokho abakumarupi bathi badidekile ngendlela enduna edlule ngayo emhlabeni. Uyisekazi wenduna etshonileyo unkosikazi Angeline Moyo uthi basele bele mbuzo edinga impendulo ngokubhubha komntanabo obekhathazwa likhanda kodwa obhubhe sekhupha njalo egijinyiswa yisisu.
Ukuhamba kukamakhosi hhayi akungijabulisayo ngoba usuke laphana angimbonanga lokuthi usuke njani kumbe kutheni. Awusithiye enkingeni enkulu uthe siharari ube vele ngumuntu ohlutshwa likhanda kodwa ikhanda lakhe libese lingcono. Sesisizwa khona kaharari sokuthiwa ube sehuda esebulawa yisizwe esihlanza ukuthi ukuhambe njani asekwazini.
Kodwa omunye wemuli uMnumzana Chris Marupi uthi bazamelela ubufakazi bukadokotela ukuze babe lesiqiniseko salokho okuthethe induna.
Ukuhaba lokuphatheka ikhula ikhala ngekhanda ngoba esezabhubha lapha uke waya eGwanda wabuya ezokwelatshwa. Yikho sebuya siyarare esizama ukuyathina ukwelatshwa khonale lapha aphelele khona. Lokho asinabufakazi la kubo ngoba sisamelele i-postmortem yengasitshela konke lokho. Siyakwazi ukuthi umuntu angaphupha kuba lenkulumo eziningi-ningi imicabango eminingi-ningi eshiyeneyo.
Amapholisa athi ahlolisisa ukubhubha kwenduna uMarupi osanda kutshontshelwa imota entsha ayiphiwe nguhulumende umakhalekhukhwini le mali. Abamtshontshela lokhu babehlome bephelele ngembhobho emkhulu lemncane njalo bambopha imbila zikakonde banyamalala. Abakabotshwa abantu laba. Uyise omncane umnumzana Molisa Nare uthi lesi sika sihlukuluze induna engqondweni okungaba kudale ukubhubha kwakhe.
Azathathwe limota kwabuya abantu ababili. Abantu labo kanyana bebelo bobo babuya straight bangena endlini lapho bebelele phela lokhosikazi wabo. Lathi sicabangela khona ukuthi okunye kungabe kuyingokhoneko okunye okumhlukuluzileyo kakhulu ngoba ubephathekile waphinda futhi le stress zonezo ezokuthi imoto ehambile. Silahlekelwe esigabeni sedibulashaba komlanilendi ngoba nguye obe esikhokhela ezintweni zonke zonezo ezikudibulashaba komlanilendi.
Osaphethe ubuduna bakwenhlamba entebhe umnumzana Jeffrey Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi uMarupi udlule emhlabeni ongasakhulayo.
Siphakathi kosizi ngalokho okwenzakaleyo kuthiwa ngomunye wethu uChief Marupi, yikho kusihlukuluzile kakhulu ezimpilweni zethu. Umubeli ngosakhulayo ube ngasiyo nduna endala umuntu omdala ube ngumfana okhulayo ukuthi ube ngumuntu obengazathi uyafundiseka ngokubusa kwakhe ube ngasiyo umuntu lwana ologcukwa hayi umuntu nje obeziphilela nje impilo yakhe.
Othengisa izitolo zakombuzi mbili lapho induna ebivame ukuchitha khona isikhathi lezakhamizi unkosazana Brenda Maphosa uthi kumethusile ukukhothama kukaMarupi.
Hayi, ube ngaso umuntu umsindo bengakaze ngibone senza umsindo sisigwetshisa kuhle sivalelise nxa sihamba sivalelisa Maphosa sengihamba sisale kuhle sababonana kusasa. Mina okuguleni kwakhe mbone ngama-last 2 days lapho ngibone izogada kuphela ukuyawathenga i-drink isigwanda kususela khonapho fela ngizambonayo ngezwa nje zokuthaya uJehu kaSeni. Bamangalisa kakhulu ngoba mina ngesingami bengingacabangeli bese bengibe-shocked ngoba bengingacabangeli ukuthi umuntu ongasithile.
UMarupi wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 uthi omkakhe njalo uzafihla emathuneni angakibo kusasa kulandela ukubhubha kwakhe esibhedlela se-Health Point eHarare ngesonto kuviki edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngikombuza imbili esilonge eGwanda South ngi-Albert Ngube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yevele. Inyanga kaMfumfu yona le esikuyo ingeyokunanza lo mkhuhlane. Silomongikazi kanye lelunga lephalamende unkosikazi Othilia Sibanda ongumsekeli kamgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana olwe Women's Parliamentary Caucus kuleyo nkundla onguye osungula lingxoxo.
Udaba lwemvukuzane kungani kuludaba oluzathathwa sibili okumqoka ngoba kulezinyiso lezinini nemigomo lapho esikhulume khona kabanzi njengabameli babantu abameli bedalo lephalamenti sisuka kwizigaba ezithiyeneyo zelizwe lapho esikhulume khona kabanzi ukuthi kuzanele ikhangelisiso njalo idikleye njengephandemiki njengalokhu okwayenzakala ngesikhathi kufika umkhuhlane wengculaza okuzayenza ukuthi kube lenzuzo kumbe ithe sikhangele kakhulu sikhulume kabanzi ukuthi kungasho ukuthi kungaba njani ukuthi kuma-taxi yona lawo athathwayo kathesi ikakhulu i-taxi yethukela le-taxi ye-airtime imali yangkhona yonke ithathe isanjiswe iyethekela udaba lwemvukuzane. Sizaphuma sikhankasa abantu betshele bebekwazi ukuthi kuqakatheke kanganani ukuzivikela ngoba sikhangele nginani labomama abalwa nemikhuhlane yemvukuzane phose etshiyeneyo singasakhangelanga ngitho kuphela yona i-breast cancer. Uthola ukuthi phakathi kwabomama abayi-100,000
Ungaba ngumama, ungaba ngubaba lapho khona. Kuqakathekile ukuthi sihambe emini siyehlolwa, sibezazi. Uyayehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane. Umzimba wakho uwazi ngokuzihlola sonke isikhathi. Ikakhulu omama siyakhuthaza. Nxa beqeda laphana ugeza esithi i-monthly period, kumele bazihlole zonke izinyanga ukuthi kayalalo yini iqhubu elikhona elimilileyo emazweleni akhe. Sihlola ngesandla sethu esiselulile imine, siyifake ngaphansi kwephapha lapha, sihlole sibhodisa ibele lonke, sifithizela ukuthi siyabula yini amaqhubu akhona, silibhoda. Ngeza ukuthi kule qhubu masinyani nje kumele sigidime siye sibhedlela. Njalo kumele sikhangele ukuthi ingono zethu lokho zizokunjengokuba wena uzazi, zingakhanyise zingani zigobele ngaphakathi kumbe zidonsekile ngaphakathi. Njalo ukhangele ukuthi ibele lakho, amabele akho ayalingana yini, ngoba ngokuzihlola umzimba wakho uzawakwazi ukuthi hayi amabele ami behlale ngakho. Kodwa ngabona eminye elikhulukile linye zitshengisela ukuthi kukhona okwenzakala kuyo. Lo mbala kumbe ijwabu elangaphezulu lebele lingaqalisa ukuma lithi xha ukuthi nxa ubamba usuze ukuthi hhayi lokhu sekungani kuthiwa khona yikuma okungaqedakaliyo, njalo umbala wangikhona uphenduke. Ebantwini abangamakhiwa kuyanjengani kuthiwa kumshayekile kulimele ngomuntu oshayekileyo. Kodwa kithi thina abantu abamnyama uzabona ukuthi ijwabu lengaphezu kwebele kuyaphenduka engxenye kube lo mbala omnyama, kumbe kungani nje kungani into eyiphepho ikhala yakhona. Ijwabu langikhona sekungani kulokuyikhalakhala ongani khabona sibe ngani ikhathi kufanele khathi le-orange khona khona kutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalebeleni.
Lapho sizwe umongikazi osebenza esibhedlela nonkosikazi Otilia Sanda, ilunga lephalamende engumsekeli kamgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana olwe-Women's Parliamentary Caucus, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi eqaphele amasela antshontsha ngokuhuga abantu ebulenjini be-internet esebenzisa inkundla zokuxhumana ezifana le-WhatsApp le-Facebook, ebakhuthaza ukuthi batshale izimali kunhlelo thize ezizabalethela inzuzo ephezulu. Lumbiko uza ngemva kokuntshontshelwa komsekeli kamphathi ntambo wezomvikela umnumzana Levi Mayihlome ngumuntu ayecabanga ukuthi ngumngane wakhe omthumela umbiko enkundleni ye-Facebook. Ngokubika kwe-Zim Live, uMayihlome wantshontshelwa imali engange $850. Ubusela obunje bubahile kakhulu enkundleni zokuxhumana futhi buza ngendlela ezijiyeneyo. Ukuze silimukise umphakathi, sixoxe lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlofu.
Hayi, ngiyakubonga kuba kuhlelo iye liqinise ukuthi abantu badliwe izimali ebulenjini lapha, kodwa kuqali namhlaphele kwintolokho into endala le. Ungavele ubone ukontakthwa ngumuntu ongamaziyo, uzibuzuza into lovela ukondakterana namasikama zayabuthanda kakhulu uphumba ukuthutsha ndine kwesibili la indlela bezijezile ukuthi if it's too good to be true it's probably false. Into yakuzijenjiswa khona abo vele imessage yabe ukukhuluma yabonke lezi zinto a into engeke yenzakale kahle kahle okuthi asiwine i-R5 million akuthi umbani komuntu songazwine i-R5 million. So ama-offers anjalo into ababuya nazo. Then okunye abantu bakhona abahlala bephithekile bajahile xa sebevuna imali babelekokupressurize yakwanza ukuhubha ayihamba kabili kathathu ukuthi bahlala bevele bejahile bene-pressure ukuthi hhayi yenza lokhu ukuthi kuzohambile kahle.
Nxa umuntu ethe wathola umbiko ovela emuntwini amaziyo kumbe acabanga ukuthi uyamazi sithi faka imali njengalokho okwenzakale kumayihlome kumele enzeni ukuze abe leqiniso lokuthi kantsho ntshelwa
okwenzakalayo kulindaba yokuthi umuntu uyabe nje kuthiwa yi-impersonation uyabe wena eyazi impilo yakho ukuthi awunkomo umngane kasibanda wasapotha ithini njenje i-Arsenal esazi kakhulu ngayo kokuthi uyahamba kwi-intanethi every account ngegama lomuntu omngane wakho sela amapikisha asezwaswele ngoba phela uyahamba kwelaphana ipeji yakhe wathathe wafake kuprofile yakhe. So nxa wena ungumuntu ongananzeli uyakhoza ukuthi ungananzeli umuntu lo ujoyinini i-Facebook ngenxa ekubhayele ku-WhatsApp inamba leyomuntu omasi. So indlela wami mina engiyazi esebenzayo nxa uthule amamessage anjalo yathi mfonela sikhulume lokho kuyasebenza it works every time because no scammer will call you kandise kasana bewazi ukuthi ufuna ukutshatsha ezinje impendulo ezakupha yona iza kujingisela ukuthi umuntu lo vele bezokutshayela imali and then okunye kuthiwa i-investment fraud le kule-online trading kule-cryptocurrency trading these things are real and they are working kodwa laba abagila i-internet and babona ukuthi abantu njani bafuna i-quick money in general so uyakuthembisa ukuthi la ungafaka okungaka uzavuna okungaka kodwa kumele ukhangele ukuthi in reality akezukuthi ufake idola kuzothaa yaba i-1000 sama-astronomical figures fake i-100 yaba 5000 khona kumele uhle uchekayo kula nto enjalo ungakhipheka ukuqala uba kuthiuthi hhayi amhlophe imali yakho sinjisinje sinje hhayi sizafika ku-10000 kumbe kubani ukuthi ufike ufake yini imali so that stage vele awulingi.
Iziphi ezinye indlela ezisetshenziswa kakhulu ngamasela ekugileni imikhuba abantu okumele baziqaphele?
I-technology itshintsha nsuku zonke so labo bayaguquka. So umzekelo engawunika like ngithi ama-job scam into yomsebenzi bethi khonkhona kufunakala abantu abangaka kunje kunje imisebenzi onje currently ndiza kwe-Norway kumbe ePoland or kwelinye ilizwe kodwa kuze sokuthiwa khona kodwa kumele ukhokhe ngilinganise lapha i-500 ukuthi ibe i-express fee ukuthi sisebenze amaphepha akho omsebenzi masini kodwa hhayi nxa i-500 inganiya kubabe khipha i-350 ngaphana kudlala ngqondo zakho wena suyawela ku-350 hayi over i-500 iningi ama-job scams then I'm sure le abantu hayi bayayazi kakhulu i-email phishing laba bakuthumezela khona ilinki ebulenjini ukuthi ungahlaba khona phana kuye kwenye indawo kwesinye isikhathi bayabhala ngani ibhenki yakho kumbe bebhake ngani i-Facebook bine ama-pyramid schemes lapho uzacela wena ukuthi ungakhipha $20 then usuqhatsha abanye abayi-5 labo baqhatsha abanye akula product ethengiswayo lapo.
Bakithi kuthiwa olendlebe uzwile liqaphele. Lolo bekulohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lengcwethi kwezokuxhumana ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Robert Ndlovu. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa lokusasa. uhlelo abaculi bethu livikizihamba lomculi kamasikandi ohlabela ngolimi lwesidonga uSifelani Juma. Nangu ekhokha lontu kwamele inkomo weStudio 7.
San Bonani, Valandi, Navatandi, Kuloami, Lafina, Lakona, Izilami, and Tabuga, and Dania Sepping, Gavila Zimbabwe, Potova Manje, Oxalani, Fabula South Africa, Ombamba, South Africa.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngingaxhumana nami enambeni ethi 073 73 73 86, 073 73 73 86. Ilapho abangangithola khona, inamba yase South Africa ila abangangithola khona ukuthi mhlawumbe singakhulumisana ukuthi umculo wami bengiyawuthenga kanjani, ngoba bengakawufaki endaweni kuma online stores, bengakawufaki. So bengaxhumana nami kule namba ukuze bewuthole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sazobenzela okuhle, benikezele bengilinde. Sazobenzela phela okuhle ukuthi nje izinto zihamba kancane, ngoba ngingabi na sponsorship, ngingabi ne-management, anginalutho nje, sazenzela.
abahlukani hlobo sike sikhangele ezinye zezindaba ezisokhela. Badlala ingqondo kubandla lezanu-PF ngoza kungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni ngomnyaka 2028. Wathithibele abantu ngokubhubha kwenduna uMarobi. Olibalisayo ngumthembu osithembayo uGibbs Dube lilani.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.